Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi kuri musi wechishanu mbudzi 24/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko ataurwa neUnited Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro.
Sangano reUnited Nations nasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika.
Zvinhu zvekuita kuti vanhu vaite vending zvacho vasazvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti kinopedzisira vachingeva kuti kete ndimausi kunge tingati gonzo nekatsi zviri kuramba zvichimhanyisana nguva nenguva.
Kanzuru yeHarare yoita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvakatsaurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwekorera. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova anoradzikwa nhasi kumusha kuChivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations nasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika. Izvi zvinotevera kupambwa nekupondwa kwevaive nhengo yebato rinopikisa reCCC mufundisi Tapfuma Nei Masaya svondo rakapera. Mumwe wavakapambwa naye ndiwa Jeffrey Kalosi, avo vakawanikwa vachiri vapenyu. Muna nyama vuvu, mukupera kwesarudzo vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vapromise mukwananzi vakapukunyuka mushure mekubatsirwa navaNelson Mukwena kumisa vasori vaida kuvapamba. Vamukwena ndivo vakazopambwa manheru acho vakazonorasirwa kumapinga. Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dziri kuramba dzichiitika munyika. Taedza kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi remapurisa, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vanoferefeta nyaya dzese dzinenge dzamhangarwa chero veruzhinji nevanopikisa, vachiti havasi kuona zviri kuitwa nemapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Mashoko ataurwa neUnited Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro. Asi chandinoziva ndechekuti anogona kuita mashoko arikutaurirwa vasinganzwi, nekuti mashoko akadai kana ataurwa tinotarisira kuti pave nekushanduka kwezvunhu kunoitika. Asi inini mazira andinoita hurumende yeZimbabwe handitarisire kuti pane chinonyanya kushanduka.
Kana masangano akaita seUnited Nations achitaurawo kudai pajekerere kunyika yese pasi rese, zvine zvazvingaite here kune mafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika?
Kwete, nekuti hurumende yedu inoita kunge nini, maitiro ainoita havaratidze kutirimuka kana paitika chinhu chakaita seichocho. Nekuti chinhu chinonyadzisa vazininga kuti mutaurwe pajekerere kuti aiwa zvamuri kuita zve zvekupamba vanhu uye zvekuuraya ane zvinhu zvisingatarisirwi kuhurumende inonzi hurumende yevanhu. Asi mazira andinoita hurumende yedu inoita kunge nini chaiyo, haitirimuki kana pakataurwa zvinhu zvakadaiso.
Hazvisi zvanyanya here? Takambonzwa kubva kumashure uko vanaitaidzamara nanhasi kwakangonzi zii mudungwe wacho wakakura zvino unongo ningi watorwa, ningi wapambwa, ningi wapondwa. Zvinofanirwa kuitwa sei chaizvo kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika?
Zvanyanya zvinyika vanhu vanhu vakanyangadika nevanhu vakapambwa vakarohwa vakasiya varasirwa mumasango nemunzira vati wandei. Zvazvichida kuti pachiwanika chinoitika, nekuti zvazviri kuratidza zvinenge zviri kuratidza kuti hurumende yeZimbabwe hairemekedze vanhu vayo, haityi, haina chairi kuratidza kuti inotya. Saka papa achitoda zvinotomboita kuti imbozunguzuka mbijana, kuitira kuti izive kuti zvinhu zvakadaro hazvisi zvinhu zvakanaka uye hazvisi zvinhu zvinofanira kuramba zvichimbodzokoroka.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Kanzuru yeHarare iri kuita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvakataurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu ava vanoti havana kwavachaenda kana kanzuru nehurumende dzisina kuvapa mabasa nemari kuti vachengete mhuri dzavo. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Hurumende nemusi wechipiri yakapa kanzuro yeHarare svondo rimwe kuti ibvise vese vanotengesera mumugwagwa uye ichapindira kubvisa vanhu ava kana kanzuro ikatadza kuita izvi. Hatina kukwanisa kutaura nameya veHarare Valavu George Tengu, asi sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati pakati vaombera Ishe Nhende vaudza Studio 7 kuti kanzuro yanga ine urongwa hwekuderedza kupararira kwekorera uye hurumende yaakira paurongwa hwayo.
Apa pazoita nyaya yedenda rekorera rabva ratikuta seguta senyika, rabva ratireva kuti rava nezvinatizasi. Izvo zvakonzera kuti hurumende imboonawo zvinhu zvatinotaura kuti aiwa muHarare madi muri kukumbira vanhu vari kuzara nemunoda kuti muwanirwe nyaya yekuti moitwa sei kuti wane kuti vanhu vawanirarama.
Asi vanotengesera mumugwagwa vakaita samai varaizo mukwena vaudza Studio 7 kuti havasivo vanokonzera korera uye vanoda kuti hurumende nekanzuro dzivape pekushandira. Amai mkwena vanoti vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakapiwa basa kana mari. Amai chidoka huni vaudza Studio 7 kuti hurumende ngaisiyane nevanotengesera mumugwagwa vachiti kushaikwa kwemvura nekusata kurwa kwemarara ndiko kunokonzera kupararira kwekorera. Vati vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakaona basa kunyange rekutsvaira kumba kwemutungamiri wenyika kuState House. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumugwagwa Revisit vaSamuel Wazai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona zvekufambisa kwebasa Munerimwe sangano nomira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association varuben akele vaudza Studio 7 kuti chinodiwa haisi hondo nevanotengesa mumigwagwa nekanzuru kana kuti hurumende, asi kuti kugara pasi voronga kuti dambudziko riragadziriswa sei.
Kuti zvinhu zviri kuita kuti vanhu vaite vending zvacho vasati zvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti tinopedzisira apa tichingoreva kuti kete nemausi kunge tingati gonzo nekatsi zviri kuramba zvichimhanyisana nguva nenguva, uyezve tingati hurumende yedu izvekanzi pache zvayo haina maresources yekuti inokwanisa kusustaina zvavada kutira yakuita.
Korera yanetsa munyika uye kusvika nezuro vanhu vanodarika zviru zvisere nemazana mashanu vange vabatwa nedenda iri munyika yese. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.
Chirongwa chekumiswa kwehondo pakati peIsrael neHamas kwemazuva mana chatanga nhasi zvichitevera chibvumirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechevanopfurikidza mwero kana kuti matororo. Pasi pechibvumirano ichi chikwata cheHamas chiri kutarisirwa kuregerera vamwe vatapwa vanosanganisira madzimai nevana vadiki. Israel inoti voicharegererawo vamwe vasungwa vari mumajeri munyika yavo vechiPalestine. Chibvumirano ichi chauya mushure mekunge nyika dzinoti America, Qatar neEgypt dzakaita hurukuro nematii maviri aya kuti kukwanise kuitwa chibvumirano chigone kuzadziswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuDefree University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi pane nhaurirano dzakasimba chaizvo dzinosanganisira nyika dzine chido nokuti pasi rite runyararo saAmerica iri pakati pacho kuti vabatwa vakabatwa neHamas vange vachiburitswa pachichinjaniswa nevasungwa vakange vakasungovo kuIsrael vari vokuGaza. Chibvumirano ichi chabvumirano kuti hondo imbomira kwamazuva mana chete. Nguva iyoyo ndo inenge ichiramba ichitauriranwa zvekare kuti kumira kwamboitwa mazuva mana uku hakungakwanisi kuwedzerwa here kunge kuriko kunobva kwaita ceasefire yepermanent yechokwadi yekuti hapanazve kuzonge kuchirwiswa kwapera ceasefire iyoyi.
Munoona sei kumbomiswa kwaitwa hondo iyi zvataona zvichiitika nhasi? Zvinorevei semaonero enyu?
Inzira yakanaka chaizvo, good step yokuti yokutaurirana kuti aiwa hondo haingaramba ichienderera mberi, iri kuuraya vanhu vasinawo mhosva, zvekare iri kudzasa ufumi kungava hweIsrael kana kuti rwepasi rese, nokuti tinoziva kuti nyika dzinenge dzichidyidzana. Zvekasi pakumira kuhondo ichichanyanya kunetsa ndechokuti Israel iri kuti haisati yasvika payakatara kuti ichasvika pokuti inge ichikwanisa kudestroya Hamas zvachose. Zvichava zvinhu zvichanetsa chaizvo izvozvo kuti zvinge zvichiitika, nokuti tinoziva kuti Hamas ina varwi vanosvika kuma40,000 uku vati vafa vanenge vashoma chaizvo pamanamba iwayo, zvekare vanovanda navanhu.
Zvamira zvakadaro tingawana zvimwe zvichizoitika here tichiona kuti chibvumirano ichi vanhu vari kuramba vachitaurirana kuti zvoitwa sei kuti vatapwa uyezve nevasungwa vanobva kunzvimbo mbiri idzi vawanikwe vachidzorerwa kunyika dzavo? Munoona matano aya akamira sei?
Tepi yakanaka chaizvo, inofanira kutendwa nyika dzakaita sana America kumiramira kwadziri kuita kuti hondo iyi ikwanise kupera, vabatwi varegedzwe, Hamas inge ichimanikidzwa kubvumirana nedzimwewo nyika dzinotidzo aiwa ngakuitwe nyika mbiri yeIsrael apa yePalestine apa. Hamas iri kuramba izvozvo ichitiyo Israel ngaibve zvachose pairi inyanga ishayikwe, zvinova zvinhu zvisingakwanisi kuitika. Saka pfungwa dzeHamas hadzirevereki.
avo vange vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuDevry University muno muAmerica. Muzvina fundo Elliot Masocha vange vari parunare kuOhio naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvinogara muBotswana zvave kugara zvakabatira ura mumaoko mushure meyambiro yakapiwa nemutungamiri wenyika iyi vamukwetsi Masisi yekusimbisa mutemo unoti zvizvarwa zvekunze zviri muBotswana zvisapinde mumabhizimusi anonzi akachengeterwa zvizvarwa zvenyika iyi chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Muyambiro yavo vachitaura mazuva mashoma adarika nevagari vemusha weDimajwa uri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBotswana. VaMasisi vakatitsika kuti vekunze vapinde mumabhizimisi akachengeterwa venevevhu chete inogona kusika hondo pakati pevagari nevabva kure vachiti inofanirwa kumiswa. Vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabhizimisi akaita sekukanya zvidhina, kugadzira bvudzi, kubika chingwa kuna masimbi nezvimwewo zvisinei nekuti zviri kutyora mutemo wakanangana neuchengetedza mikana yemabhizinesi akadai kuzvizvarwa zvebotswana chete. Muna 2021 bazi rezvekutengeserana nemaindastri mubotswana rakadzika mutemo Industrial Development Act uyo unoisa ruzhwa mumabhizimisi anosvika makumi maviri nerimwe chete anonzi akachengeterwa venevenyika iyi chete. Asi kubva zvakadzikwa mutemo uyu vekunze kusanganisira vana veZimbabwe vari munyika iyi vakaramba vakaisa zvimiti munzeve. Mashoko avaMasisi aya akaunza kutya kukuru kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nechamuka inyama zvinosanganisira vaSamson Gonye avo vanotengesa miriwo muguta reFrancis Town.
Kana vakatibata tine kusungudzirwa.
Ukova Brian Gundu avo vanoita basa rekugadzira magetsi vanoti mashoko emukuru wenyika aya anodyara mbeu yeruvengo pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi.
Kana dzati mbeu ikadyarwa mumwoyo mangu zvapasina kushandidzana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafanochirara avo vanobva kubwera mudunhu reManicaland vanoti kurambidza zvizvarwa zvekunze kuita mamwe mabhizimisi kuchatuma vamwe kuita zveumbavha kuitira kuti vararame.
Famba chiba mvati maZimbabwe anozvota totengesa titema tiraramise mhuri ndozvatakafambira atakufambira zvoona nyika kana matourists atisina tourists.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vaMasisi vari kuruma vachifuridzira nekuti vatarisana nesarudzo munyika mavo.
Samunoona kuti vanoruma vachifuridzira nekuti zvavanotaura pavanhu ndezvekuda kufadzana nanamunangagwana nevamwe vese kuti takabatana, asi mukati vachiziva havo kuti havatozvidendi vanhu vekuBotswana ikoko havazvidi. Saka vaakuenda kusarudzoko vanenge vaakutoda kuona kuti vakasiya mabasa iwavo kana makambani iwavo vachienda kune vatorwa vari kubva kuna naZimbabwe vanogona kuruza maelection. Saka ndo zvaakufungwa paakufungwa zvemaelection kuti vekuBotswana vanogona kusotsama nekunyunyuta kuti vanhu vamuri kurega vachiuya vari kutotorera mabasa edu vari kuita mabhizinesi atiri kuda kuita isusu.
Botswana iri kutarisira kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru gore rinouyara 2024. Asi mabasa ari pamusoro chete akachengeterwa zvizvarwa zveBotswana nehurumende iyi. Muna 2018 vaMasisi vakadzivisa kuti vakanga vachengetera mabasa ekushanyirwa kwenyika kune zvizvarwa zveBotswana chete. Aisi Botswana chete nemabasa akachengeterwa zvizvarwa zvayo sezvo nyika dzose dzine mitemo yakadai. Zimbabwe yakachengeterwa mapoka 12 kuzvizvarwa zvayo anosanganisira rekutakurwa kwevanhu, zvitoro, kugaya upfu, kusarudzwa kwofodya pamwe nekushambadzwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano remagweta reLawyers for Human Rights rinotirakwidza chikumbiro kudare redzimhosva reHigh Court rakamirira vamwe vadzidzi vepachikoro cheUniversity of Zimbabwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumiririra vadzidzi dzeSRC. UZ inonzi iri kuda kurambidza vamwe vadzidzi kupinda musarudzo idzi. Zvichakadaro, vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva yekuparadza zvivakwa kana kuti malicious damage to property. Vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe na Tinashe Gaswa. Nyaya yavo ichanzwikwa mangwana kudarira Magistrate.
The Voice of America.
Varimi vefodya vakawanda vanotambira chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma. Izvo zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Amai Valerio nhasi vanga vari kukaroi Magunje Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunje amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri wezanupf avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove zanupf. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato rezanupf rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazvidisa mapurisa.
Kutambirwa zvakanaka ndichofara ndichotenda. Kune mamwe maareas vanga vasati vanzwa kuti pane mudzimai paballot, saka it was very important kuti ndiende inini chaiko paground ndivaone ndiunze shoko inonakidza yokuti tine mudzimai dzisiye paballot totogona kutopinza mudzimai muoffice. Saka vari kufara, mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tukuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tirikuti tiri kuda a good life for every citizen. Tida kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka, awe ne life iri normal. Munhu wose anofanirwa kuva nemvura, for example. It's a normal ordinary thing, but mukaenda mumaareas anogarwa vanhu
pachakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali iko zvino, handioni kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndichinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei pavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally, tikufamba province to province tichisangana nevanhu kwavanogara, kwavanoshanda, tichinyatsotaura navo. Ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria, muzvari Rufaro Chachikobo, anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidheti, uri munhu wechikadzi, uri kubato rinomukurumbira sezanupf kana kuti triple c, hapana munhu vashuma vangakupotera nekuti vanhu vemuno uyu zvinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rusigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lavhumo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndafamba kuchitavezera rekutengesa vari kuti ndivaraitana navo madzimai akawanda ndivana vakawanda ivavo. Ikovati anuona zvavachingirozi. Tirikuona kuti munototi munofanira kuramba muchingoita basa renyu. Nezvamunofanira kungoita nekuti nyika iriko zvaizvo zvakawanda zvichiri kutambudzika muno. Saka mochengetedza heroes pari kuchengetedza ukuru nekuti muri paheroes mungoziva kuti ha bato rezanopiyero. Anenge rakarongwa yakatirebera nekuti zvirinechi. Yanguva yekuti mukati menyika muchitivawo rimwe bato rezvibato zvezvei zvakaita president rasingazi muzanopiyero.
Mutauro webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaustaro siziva vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakazorora nhasi. Tsvakurudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai cheche ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchatiregerera vateereri, nyaya yatakupai sandiyo yatanga tichifanirwa kukupai. Michina yedu yari kuita haisi kuita zvakanaka, asi tichakupai nyaya iyoyo ina Nunurai Jena mangwana. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova aradzikwa nhasi kumusha kwake kuChifu. Chigova uyo akambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe akashaikira kuSouth Africa kwaakanga ave kutambira nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata, varayiridzi venhabvu uye hama neshamwari muguta reChivu vaungana munhandare yeGarwe Stadium vachionekana nemumwe wavo nhasi. Chigova asiya mudzimai mumwe chete nevanasikana vatatu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe shamwari yake chizvarwa chekuChivu kwakare anga ariko kurufu rwaChikova, Juliet Jongwe.
Eya, kunamo takatiriko kumba takararako kukidarao yazo takipirela kukidza mugaro sedia kutanga ino zvakati
zvafamba sei.
Ndingangoti mukomana akatanidza nzvimbo yeChivu tisingatarise kuti uyu anopinda chekuipi kana kanoita nezvei, vanhu vese vangosangana tikabatana maoko tikamutema tikamuratidzana nezvakanaka.
Vamwe vechidiki vari kukura tinoziva kuna ana Liebenberg nezvimwe zvikorezvo vasina kunyanyomuona achakura, zvii zvavangadzidze pamusoro peupenyu hwake?
Chandanofadza nechidiki ndechekuti pane vatinenge tichionawo pamaterevhizheni vachitamba nhabvu vanga varipowo ipapo, zvaita kuti vavaone vachitaura navo vachitaura mufananidzo. Izvi zvaita kutiwo vechidiki vanzwewo shungu nekuti dai vasvikawo pachinhano chakasungwa naJoji chekutamba bhora uye kuonawo vamwe vanotambawo bhora varimo munzvimbo yedu yeChivu. Zvakare vamwewo vakanatungamirira nhabvu vakachatandamirinapeza ana Soja Minuka nevamwe vakasiyawo tamba nhabvu vakaita naWada Stone ana Onisimo Bhasera vanga varipo vachiindarana kuta kana kuti vachitaura nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vabve kufara. Ndingangoti gungano hongu tanga tichema but vanhu vavachitawo kufara nekuti vaonawo vanotamba nhabvu vanotimboona pamaterevhizheni.
Uyo ange ari chizvarwa chekuChivu, shamwari yaGeorge Chigova aradzikwa nhasi. Juliet Jongwe ange ari parunare kwakare kuChivu neStudio 7. Abve atisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanga nechirongwa cheLive Talk chiri kuuya na8 PM. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithano mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwa imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isukhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Chapomane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-GFOC.
Iliyana ukuziphela isoziqedwe nombopho, ayisozithoshe ngamamisayile futhi zaqedwe ekhwinisa.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Lava babalisa uComfort Mpofu Alene Marashe lo Tinashe Gaswa besethosa icala lokujingisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Chapomane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-GFOC. UMasaya uthunjwe endaweni lo-Jeffrey Kalosi ngabantu ababehlomile abanakenela ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ibandla le-GFOC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhathane sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Achidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngala macala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba kodwa akukabili obotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi, kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabange ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu, into entsha ayi indala lento lelo kisuke sithola uzibuze ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi suka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
Sina balwela amalungelo abantu into esikhuthazayo ukuthi kuhlonishwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonishwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazayinayo lefanele izayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu National Consumer Rights Association iStudio 7 ayinelisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapolisa awe Zimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotinashe Kaswa, besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelela ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolleji le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthweka basoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebefuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi ababone njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la kupresidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere.
Sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe baloke ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso woncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezana uPF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube lendlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni lomthungameli Nkomo owe-Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amatshumi amahlanu. Uhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besitho ukuthi impilo yani ukuziphela isoziqedweni umbobho ayisozithojwe ngama-missile kodwa izaqeda ikhulumisayo. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngasebebesilangela kokuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngaphalayo kuyadengisa ukuthi sokuyiswa ukuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani isiyocina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumiswa nabo umlilo okuthiwa yisizimane nakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa angenela ukuthi lezi ngala zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amaphalestina be-Hamasi kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingenzakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuba i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions kube into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwenza ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israel njengobusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphosent i-rev yaba khona nengxenye siyaba isinde esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenzakeleyo and leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa engxenye iy'mpahla ezikuthi isivumelwano fanele sibe khona nesokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ngi-give and take ukuthi bavumelane hayi shuvela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizenzeni nalokhu nalokhu kuzenza impi lesi ingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esindalana ngoba vele impi ekhiswana sifuni yabofunaukubangicaza okanye bafuna nasenkivumelwane kube lento ezibhakabaka izivumelwane ezenza ukuthi impilezele ingasalikhona odla ngase ibona ngathi sekulokuxhabana bafuna ukuyenza kube nendlela yokuthi kube lezinye umlamulankuzo ozabe kutshela ukuthi hayi sonakakule nto enje khulumiswane bangavumeli ukuze kuqine kuqalisa impi intonkulu kakhulumiswane. So sithi thina into isifuna ibe khona impi inakokuphela kodwa iza kuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele Thanksgiving izolo, lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje. Ukuze abantu babambanise le mpelasonto libe nje likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba wokuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye, ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi-ke ohulumende bezigaba ezitshiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday, kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa iminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulowesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungqikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuTurkey. Kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwabucatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists. Kodwa amapolisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-TCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-TCC umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engomfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimi iqhudela ikhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzozanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibone ukuthi lo ndoda uthi uzanqoba, kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise ezinze abanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu i-CCC inganqotshwa kuma constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje sizi expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla le-CCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election
okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC imboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi imboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathili lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lebandla lezombusazwe elokwelingelama-structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama-audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lowo we-studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imibono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlephuna imboza afake isandla emunye wafaka umunwe wathatha i-chance wathi yena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabangu simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besebelungisela ama-by-election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama-election kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo kumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-Electoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama-structures abe le-constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe anjengeBotswana awuhambi ungela ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi linaselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eli-serious engela-constitution ngoba ugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
lo ngumfundisi Angleston Sivanda ocubungulaza umbusazwe owexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-studio 7 umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu uChikova owakwadlalela iqembu le-Haumine esakhula ele-Dynamos kanye lelesizwe lama-Warriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo abadlali labaqeqeshi benguqu abeqembu le-Dynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGarwe Stadium bevalelisana lomunye namhlanje ukulahlekelwa kwelizwe ngomdlali lo okuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqeshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo Uhlelo Woza Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMasikandi uBongani Mlala odabuka eTsholotsho kodwa ohlabela kwele South Africa uBongani usanda kwethula idlalade elitsha elesihloko esithi ama baby shower nangu exoxa lentungameli inkomo owe studio 7
ngiyabingelela emsakazweni ngakuzo zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo
ukuzalwa ngizalwa endaweni yaseCholocho emgodi Masiki la ekuzalwe khona ngokhulela khona emculweni ngifike ngomnyaka ka-2020 la ngifike ngithula kona i-single track yami eyayithi ama-baby shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubashiyela wapi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngomnyaka ka-2020 nakulo msebenzi ngiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile ngijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Ngamile inkomo osiphe uhlelo Woza Friday sizakuzwa njalo nyonhlelo ngeviki ezayo ku live talk lingakhohlwa uhlelo lethu olulandelayo sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele eSouth Africa wabekwa namhlanje kanye loRaman Gumbo obhubhele kweLebotswana. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.